Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 13, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here kana kuti kwete, kana kuti zvirambe zvichigara muSouth Africa mushure mekuwedzerwa nguva yoenderera mberi mudare repamusoro muPretoria. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti vanhu vakawanda vakaratidza chido chekurimirira musarudzo uye rave kupepeta vakadomwa nevanhu kuti vavamirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yekukata yeAl Jazeera iri kutarisirwa nhasi kuburitsa ongororo yayo yekugumisira panyaya yekubiwa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering kuri kunzi kunogona kupa kuti Zimbabwe iongororwe nesangano remubatanidzwa wemapurisa pasi rose reInterpol, zvinozopa kuti nyika itemerwe zvirango zvakaomarara sezvo dzimwe mari idzi dzichigona kuguma dzave mumaoko ematororo. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuInterpol kuti inzwe zviri kuitika asi haisati yapiwa mhinduro. Sangano rinoonawo nezvenyaya dzekucheneswa kwemari nedzimwe reFinancial Action Task Force kana kuti FATF rakati titaure neveInterpol panyaya iyi. Vamwe vakabatwa mumambure huori hunonzi huri kuitika vakaita sava Simon Rutland, vaIvan Macmillan, vaHubert Angel nevamwe vana vakanzi neRBZ vambomira kushandisa mari dziri mumabhanga nyaya iyi ichiongororwa. Asi vakawanda vanoti kupedza nguva sezvo vanhu ava vachibuda pachena vachiti vanochengetera mari dzavo kuDubai mudzimba nemumahofisi. Hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatora matanho akasimba kuranga vanenge vabatwa nemhosva dzehuori. Asi vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende pari zvino kupedza nguva vachiti nyika yave kuda vatungamiri vatsva sezvo varipo vaine huori. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati Zimbabwe inorasikirwa nebhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti $1.2 billion pagore kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Asi sangano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti $1.5 billion kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Kana paine zvabudiswa neAl Jazeera tichakuzivisai. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1-10 here kana kuti kwete, yapinda muzuva retatu mudare repamusoro muPretoria nhasi. Magweta ehurumende achiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuti zvidzokere kumusha kana kutsvaga mamwe magwaro. Vati zviri kugurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi kuti vape magwaro aya upenyu kana kuti asvike kumagumo. Asi magweta ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe akaita sesangano seari pasi pesangano re Helen Suzman Foundation anoti kuita izvi kutyora kodzero dzevanhu uye zvinogona kuguma zvapakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirasikirwe nemidziyo nemabhizimusi azvo sezvakaitika kuUganda pakanzi nevaitungamira nyika iyi vaIdi Amin verudzi rwechiIndia vabude munyika iyi muna 1972 vachipiwa mwedzi mitatu chete yekubuda. Magweta aya atiwo zvinhu muZimbabwe zvatonyanya kuipa munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavatora chigaro pakapidigurwa hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe neMauto. Nyaya iyi iri kutarisirwa kupetwa mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Chatingataura ndechokuti vanova vakaendesa nyaya kumatare vechitatu kana kuti vechina nhasi nekuti all truck drivers yakapindirawo ikaita yechitayo ikaitawo an applicant. Saka nhasi taona Zimbabwe Immigration Federation iri kushandisa vanangu vaito advocate vaitove nhasi ichipinda. Kwasara mangwana kuti kuchipinda veZimbabwe Exemption Permit Holders Association kuti vave vekupedzisira nyaya yacho ichipera kana ichagona kupera mangwana. Asi nyaya ichiri kuenderera mberi maapplicants
saka tarisiro ndeyekuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarisiro ndeyekuti mangwana zvinofanira kunge zvapera. Hatinyanzoona zvedu kuti mapera acho achafamba sei nokuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyanzopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge inyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuitira kuti maarguments anyanzovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyokwa pai zvinenge zvakanyokwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera. Saka tinofunga kuti inogona kuti zvava mangwana inyanzopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzidzi.
Muchiona nekunzwa zviri kutaurwa mudare umu, munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zveZimbabwe here?
Munamato wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye zvaakakosha zvavo. Chero ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachiuya vachitaura kuti aiwa hatigoni kutidaro nekuti isusu tiri kuti paja haishandi apa nezvakadai. Asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana veZimbabwe. Asi nenyaya dzekuti kana makoti anomatara vanofambawo nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka. Nekuti tinombozviona zvakare muno muSouth Africa kuti nemakotsi pane dzimwe nguva mamatara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuConstitutional Court.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Komisheni iri kutungamira kusarudzwa kwevanhu vachamirira bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC musarudzo dzegore rino yeCitizens Candidates Independent Selection Panel yazivisa nhasi kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa ndovega vakadomwa kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika uye pane vanhu vanodarika zviuru zviviri vari kuda kumirirawo bato mudare reNational Assembly kwozotiwo vamwe zviuru makumi matatu vari kuda kumirira bato iri kumakanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wekomisheni yeCSIPEN vaShepherd Ngandu vati vachamisa vakasarudzwa zvine musindo kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Kana takuuya panhau yatingati presidential candidate vaNelson Chamisa ndivo vakanominatwa nemaconstituency ese munyika. Hakunazve mumwe akanominatwa kunze kwavo. Saka ndo chimiro chiripo ichocho.
Vangandu vatiwo pane vanhu vakawanda vari kuda kumirira Triple C musarudzo dzeparamende nemakanzuro.
Zvandingade kuzivisa vateereri ndezvokuti kati menyika yose mumawadzi ese 1970 atinawo takawana mapepa emanominations ari kubva ikoko akawanda zvizhinji. Kana takatarisa kumaparamendi takawana manomination forms anopfuura 2000. Kana takatarisa zvemakanzura izvi takatowana manomination forms anopfuura kuma 30,000.
Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vese vave kuenda pachinano chinotevera chekuongororwa nhoroondo dzavo mumusangano muhondo yekurwira utongi hwejekerere pamwe nekuti vane zvimiro zvakanaka here munharaunda dzavo nezvimwe zvinotarisirwa nebato.
Nomination process yapera asi tichine zvimwe zvikamu zviriko kumberi zvinosanganisira vetting iyi ichange ichitarisa kuti vanhu vaya vaya macandidates akasarudzwa aya vakamira zvakanaka zvakadii mukati memusangano pakushanda kwavo uyezve kuti vanokodzera here zvichienderana nebumbiro remutemo kana kuti neelectoral act. Zvikafamba zvakanaka maprocesi iwawo then pakupedzisira pacho ndo pachazodudzwa mazita avose vachazomiririra.
Vakapanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti pakadomwa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki vakarwawo ndoyerusununguko nevamwe.
Kune vamwe vatichatokumbira nekutaura navo kuti vave deployed by the movement nekuti mastakeholders ane mazita anenge achitaura kuti hakuno isusu as people living with disabilities tiri kufunga kuti dai mati itoungana kuti tiende kukanzu tiende kuparamende.
Vangandu vatiwo vakawana zvichemo kubva kune vamwe vasina kufara nezvaiitika kunyanya nyaya yemhirizhonga vakavimbisa kuti zvichagadziriswa.
Kana paine vamwe vanhu vane mhirizhonga dzavanenge vakaita dzinosanganisira kurovana kana kuti kurova vamwe izvozvo zvinozotariswa futi pavetting process yatataura iyeye kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kuzotadziswa kuti vabudirire nokuda kwemhirizhonga dzavanogona kuvaita sevakonzeresa.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vati kuwanda kwevanhu vari kuda kupinda muparamende nemakanzuro kubva kumapato ezvematongerwo enyika kunoratidza kuti veruzhinji vave kuona kuti ndo zvineraramo.
Vazhinji vanoti vange vachikwana-kwana because vanoziva kuti the moment yaunenge wakwanisa kunge watoo mune zvematongerwo enyika une zvakawanda zvawakwanisa kuita zvinosanganisa madecisions zvinosanganiswa kana even protection. Saka ndokuona kwandiri kuti vanhu vakawanda vaakufarira nyaya dzekunge vari mune zvematongerwo enyika nekuti zvinovabatsirawo kuita mamwe madecisions or kuwanawo attention nekupiwa ruremekedzo pavanenge vachiswera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaJoy Mabhenge vanoti havazive kuti chirongwa cheTriple C chakaitwa pajekererere asi vakati chinogona kunge chakafamba zvakanaka kana pakatevedzwa zvaitaurwa nemutungamiri webato iri kuti zvichaitwa.
Kuti zviri izvo zviri kuitika kana kuti zviri izvo zvakaitika, aiwa tinongotika chinhu chese chese chitsva chine pachakanakira chine pachakaipira. Asi vanhu vakange vachinzi vachasarudzwa neiyo iri kunzi consensus mumatunhu avanogara ndinoona sekuti pachabuda hwirisha dzevanhu, pachabuda mbambande, pachabuda simbi dzavanhu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada, muzvari Francesca Mandea, vanoti vari munyika yeZimbabwe pari zvino umo vari kupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kunyanya vari mumabasa epamusoro. Muzvari Mandea vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa zvirongwa zvavo zvanga zvichiitwa mwedzi uno nemwedzi wapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndakauya kumusha mushure memakore mapfumbamwe. Ndakauya kuzoona muzukuru akaberekwa ndisipo ava kutosvitsa gore nekuona vakoma nemunin'ina nehanzvadzi dzangu nehama neshamwari dzinodiwa. Ndinofara chaizvo kusvika kunyika yechizvarwa. Ndichifambira dzemhuri kudai ndaishuwirawo kuti dai ndawadzana nemadzimai.
Mungati imi makakwanisa here kuzadzisa shuwiro yenyu yekushanda nemadzimai?
Ndiri kushanda nevakadzi ndichigoverana navo pamusoro peutano hwepfungwa wasa coach friend. Uye ndiri kutaura nyaya dzeupenyu hwangu dzekurwadziwa kwandakaita uye kuchinja kwandakaita marwadzo oupenyu kuti ave zvipo zvinobatsira vamwe kuti vawanewo zvipo nemukana kubva mumarwadzo avo. Ndiri kuita hurukuro nedzidziso yeutano hwepfungwa kune avo vanoda kutanga kuita basa racho rekusimbisa mhasuro dzepfungwa kuti vazokwanisawo kugadzira zvipo nemikana.
Zvii zvamaipakurira madzimai pamusangano uyu uyezve mungati zvakatambirwa sei?
Takavharisa mwedzi wekupemberera madzimai kuAlliance Francaise. Takakwanisa kuzadza nzvimbo yese. Ndakataura nyaya yeupenyu hwangu kuti ndava coach, munyori wemabhuku, mutauri uye ndine mikombe yandakapiwa kuti ndinoshandira social justice uye ndiri gwenyambira. Ndakaziya ndina kutanga ndiri mukadzi ane simba rakadai uye ane utano hwepfungwa. Ndakakwanisa kuchinja mafungiro, matauriro nemaitiro angu ndikazvisunungura muuranda hwepfungwa. Ndinofara chero zvakaoma sei. Ndakakurudzirwa vaivepo kuti vaite saizvozvo. Mumwedzi wekupembera vakadzi dingindira raivere kuti tishandise masai sai kuti tiendese basa rekuenzana kwevarume nevakadzi pamberi. Basa rese ratakaita takaita mumasai sai. Tichibatsirana kusimbisa mhasuro dzepfungwa uye tichisimbisa kuti tive vanhu vakazvimiririra uye vanongofara chero zvakaoma sei.
Muzvare Francesca Mandea vari parunhare muHarare naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7. Pave nemaonero akasiyana-siyana panyaya yekuti vezvematongerwo enyika vopinda here mumachechi vachinamata kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa pamwe neutungamiri webato ravo weZANU PF vanoonekwa nguva zhinji vari kumakereke akasiyana-siyana zvikuru ekereke dzechipostori. Mwedzi mishoma yadarika, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakashoropodza vaMnangagwa vachiti vakanga voita makereke nhandare yekutsvagira rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International pamwe naBishop Parere Kanyenzura vekereke yeMirirai Jehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza Pastor Matinenga kuti vanoti kudii nenyaya yekuti vezvematongerwo enyika havachabva mumakereke.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda vateereri vedu vose veStudio 7. Nhau iri kutaurwa haisi nhau isiri mumaziso mevazhinji, inhau yatinoona, inhau yatakatarisa zvikuru sei isusu vemachechi. Takatsinurira meso pakuti chinhu chinopokana nekupesana nenzvimbo yedu isusu pakunamatwa kunenge kwakatarisirwa kuti kuitwe mumakereke. Nekuti kereke haisi nzvimbo yezvepolitics. Kereke inzvimbo yakamirira kududzira nekutaura rudo rwakaratidzwa naMwari kunyika pavakatishpa ishi Jesu Kristo kuti vafire zviri zvedu, vavedira mamba, vave chibayiro.
Ndikubatei muromo, Pastor. Regai tinzwe kuna Bishop Kanyenzura.
Ndinowirirana chose naBishop Matinenga nepfungwa dzavari kuti zviisa. Ichokwadi kuti mapoliticians havafaniri kuwanikwa vachienda papeupiti. Saka vapapeupiti vakutanga kuita zvemaslogani nekutaura zvematongerwo enyika. Nokuti kukereke inzvimbo inofanira kuenda vanhu wedze yasoloship disease. Saka haisi nzvimbo yekutsvaga mavhoti, kune nzvimbo dzavanofanira kuenda kunotsvaga mavhoti. So when politicians are actually going kumakereke kutsvaga mavhoti, it's actually an abomination.
Todzoka kuna Pastor Matinenga. Dambudziko riri papi panyaya iyoyi? Tingati dambudziko riri kune vezvematongerwo enyika here kana kuti vemakereke vari kubvumidza vezvematongerwo enyika kupinda makereke mavo?
Vezvematongerwo enyika vanhu vari kuvhima. Vanovhima nemagonero avo ese avangaiti. Dambudziko riri kwatiri isusu vemakereke kuti tiri kuvhurira musiwo vanhu vasingakodzeri kunge vachipinda. Kana dai vezvematongerwo enyika vaiuya pakereke inopupura Jesu sezvazvakafanirwa, vaidzoka vawana ruponeso, kwete kuwana mavhoti. Asi vari kuuya mukereke inongova musanganiswa. Vari kuuya kuvanhu vane pfungwa dzenyika vasina pfungwa dzezvemweya. Saka kuti vachakwanisa kuzviyenanidza kwavari ivo vakutoona semukana wekuti vabatirane vachifamba pamwe chete nekuti vatsauka kubva panzira yavanofanira kunge vakamira pairi. Inova nzira yekumiririra zvakaitwa naIshe Jesu Kristo mukufa vachimuka kuti vanhu vawane ruponeso. Zvichireva izvo kuti kunyange dai vematongerwo enyika vaiuyawo mukati mekereke, havaikwanisa kuti vaite maslogan nekuti mukereke hamuitwe zvematongerwo enyika. Mukereke munoitwa zvaishe Jesu Kristo, ruponeso rwavanhu uye nekuratidzwa rudo rwaMwari rwepamuchinjikwa.
Bishop Kanyenzira, muri kutsigirana nezviri kutaurwa naPastor Matinenga, asi imi muri mutungamiri webato rezvematongerwo enyika, Zimbabwe Transformative Party, munozvipatsanura sei izvi?
Hongu, ndiri kutsigira sekutaurwa naBishop Matinenga kuti dambudziko riri kuvatungamiri vemakereke vanobvuma kuunza mapolitikeni pamapopiti pavo, asi regaindewedzere mishitiko ivo mapolitikeni vacho vane dambudziko zvakare. Nazvino mapolitikeni vakawanikwa vachienda kunomira pakamberi pevanamati vachiita maslogan yavo vachitsvaga mavhoti, vari kutosvibisa kereke yaMwari, vari kusvibisa nzvimbo yaMwari sezvakaita Bheushaza marimwe shuro kuti kwakanzi nhasi chaiye vaisiwa pachikero naMwari waero maboko apera akafa usiku ihwohwo. Saka vatungamiri vemapatisa pavari kuenda pamberi pemaungano vari kutotsvaga chituko kubva pamberi paMwari, vanotukwa naMwari. Then toenda pamubvunzo wamandibvunza kuti munozvipatsanura sei kana tiri kukereke tiri kuparidza shoko raMwari, zvakasiyana nekutsvaga mavhoti. Saka ndiwo mutsauko uripo.
Pastor Matinenga, munoti
Bishop Kanyenzura vataura zvakanaka, zvakanaka chaizvo chaizvo. Kereke haifaniri kuita zvematongerwo enyika. Matongerwo enyika tinoita sedunga munhu.
Bishop Kanyenzura, tipete chirongwa, munoti vazhinji vamwe vemakereke vanopesera vaakutengwa nezvipo nevezvematongerwo enyika.
Tikatarisa mapolitikeni vari kuya nezvipo, zvipo zvavo zviri kubva kupi? Iko zvinotipa mari dzere dziri kudiwa dzebhodhi. Ipatinoona kuti mumwe munhu ari kupiwa 205,000 for example, yabva kupi? Saka izvozvo hatizvitendere mukati meimba yaMwari. Imba yemwe yaMwari inofanira kumira yakazvimiriri.
Vanga vari Bishop Parekanyenzura vekereke yemirira yeJehovha Apostolic Faith Mission, uye vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tichiri panyaya yezvematongerwo enyika, nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nava Robert Chapman, mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe, kana kuti DUZ. Tiri kugamuchira ine mufaro muno muStudio 7 President vaChapman.
Thank you very much. I know tenda chaizvo kuti matimba ita kunoku, but makasimba here, makadi.
Aiwa, tiri vapenyu. Regai tikande zvamauya nazvo zviri muhapwa tipe kune vateereri. Totanga nekuti munge muchitiudza kuti sei muri muno muWashington DC panguva ino.
Tashedzwa kunzi invitation yatumidzwa kunzi DUZ ngaimbouye kuboona ku World Bank Summit, World Bank IMF Summit. Saka tambouya kuzounganane nevamwe vabva kuAfrica tichisangana navo timboona kuti vari kuita zvakanaka, vari kuita sei machinjiro ari kuita nyika dzavo, kuti vakachinja sei mutemo wekubata mari. Izvo tiri kutoziva kuti zvitonetsika nenyaya yecorruption kuside kwedu kuZimbabwe izvozvi, but tiri kudzidza vamwe vakazvigadzira kudhara tichiona kuti vari kuenda kupi.
Mm-hmm. Tichitarisa panyaya iyo yamataura yenyaya yekuti mudzidziswe kuti mari dzinobatwa sei nezvimwe zvakadaro, tinoona kuti imi muri webato rinopikisa kana kuti reopposition, panewo here vekuhurumende vakauyawo kuti vange vachiona? Nokuti tinombida kutarisa zvanhasi tisingatarise mune ramangwana kuti kana mazopinda mumasimba.
Isusu tisati tasvika, hurumende yeZimbabwe hatisati vaona kunoku, saka tizive kuti vari pano here kana kuti havasi, but tinoziva kuti embassy iri kunoku kuWashington, saka hatisati vaona. Taona Mozambique, taona Zambia, tikaona vamwe vekuGhana, vamwe vakawandisa kubva kuAfrica vachitaura ivo nhau dzavo kuti vanofamba sei vachichengeta nyika dzavo. Isusu tichingotarisa kuti apa panoshandirwa tinogona kubata ipapo, apa hatigona kubata ipapo.
Vana veZimbabwe vakanzwa mumazuva atingati mashoma kana mwedzi yadarika ndo pakanyanya kubuda zita rekuti Robert Chapman. Vangada kuzova kuti muchidimbu ndiani chaiye anonzi Robert Chapman?
Robert Chapman ndiri muZimbabwe, ini ndakazvarwa muZimbabwe, ndikakura kuChinoi. Ndiri nhererawo, but ndakarerwa nagogo nasekuru vangu vakadzidzawo ivavo. Saka inini ndiriwoto mugeto youth akabva kuChinoi, tikafamba nyika dzese dzakawanda tichingodzidzawo tichishanda. Manje takudzoka kuZimbabwe, toda vamwe vana vese vekuZimbabwe vadzoke tichitaka kuvaka nyika yedu zvakanaka, sere kuti vanhu vese vanobhenefita kana kuti vanopiwa chipo nerudo reZimbabwe. Saka tichiramba chingovaka nyika kudaro.
Vamwe vanodawo kubvunza zvakare kuti ko vaChapman vapinda mune zvematongerwo enyika vadii kungopinda mune mapato arimo nakudhara pane kuuya vachiumba bato idzva?
Ya iyo na iyo inoda nguvu yake mbo rebesa mbichana anifunga tina George Nas, but tika tenga kuchadisa iyo mabacha chuo iwa tukuona kudivangwa kuto chingeta njimbo, avasku shedza wame kutwa pinde wachishanda wese wachimbo teza kuti pamwe uye anima ideas ake anogona kushanda isituma adopta wadango chingeta wachichika kuti pacha penetrate wa wanu wanyowan. Saka isuzi pataka zutenga kutarisa kuti aiwa tukuona kudivangwa wame waruku side yakarebe sastere kipamwe waruku conservative right wame waruku ku left. Isuzi chavadati aiwa ngatika zile chinchiripa pa center chiripa kati kuti wamese kwanengi pakati vakato wandisa kufura vari ku extreme left extreme right. Saka isusi ipapo ndo pataka tanga kuti aiwa ngatigadzire mtemo wedu we constitution ye DUZ kuti vari pakati vasinga one nzvimbo iri ku one side kana iri kuzano kana iri dzimwe opposition vanogona kuunganidza pakati pe DUZ vachisangana ipapo. Isusi totora my ideas anobva kukwese tichitarisa kuti nyika inovakwa sei, because that is tinozviziva kuti Zimbabwe itori ne demographic yakasiyana siyana, vamwe ve dzimwe ma tribe vamwe ve religion vamwe isusu vane ganda rakambosiyana siyana, but kuti Zimbabwe vanosangana pakati ne nawo ye DUZ ne constitution yedu.
Tichiona kuti muchangopindawo mudariro iro riri kutambwa nevagara varimo, vamwe vatoone makora anodarika makumi mana vari mune zvematongerwo enyika, muri kutambirwa sei nevana veZimbabwe?
Tiri kutambira zvakanaka Sitereke. Kwese kwa tiri kuenda kutifamba mnyike Zimbabwe, wala kutofara kuti tiri kutoshika. Tika enda wiko kumatibeland, tika gamchiro shakanaka, tika enda kumanikaland, tika gamchiro shakanaka, tika enda woku mashingo, tika famba shakanaka. Saka ipapo, tiri kuto gamchiro shakanaka, sireki, wana wala kutuwa junju nyowani, wala kutuona kuti, ava wala kutuwa tamba vese. Even tika tanga taura nyeze, ze mparlament chaimota kumarizi, zaka piwa zimuna Christmas, ze 40,000, wana wachitamba kudaro Christmas, wala kutuona kuti, je politics, je kudara, wana wangu ramba rimo, chichengita njimbo, wala kutuwa junju nyowani kuti jutanga kufamba, kuti nyika itanga kufamba. Saka tukuto gamchiro shakanaka, sireki mzimbabu.
Pari nasi wa Chapman, nyaya iri kunetsa muZimbabwe inyaya yekubiwa kana kuburiswa kunonzi kuri kuitwa goridhe risiri pamutemo, pamwe nekucheneswa kunonzi kuri kuitwa mari dzeuori. Nyaya iri kuburiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera, imi munoionawo sei nyaya?
Munoziva ka nyaya iyoyo taitoziva kudhara kuti panga pane corruption muZimbabwe yakatowandisa Sitereke, but andifunge kuti semaZimbabwean ipapo patiri so tichisvika pamaelection aya pane nhau dzakawandisa Sitereke dze delimitation report, tingatavisa voters roll ne dzimwe kubata zviri kuitwa. The fact kuti parliament hapana zvairi kuita, justice system yacho haisi kushanda, mutemo vanhu havasi kubatwa. Even tikatarisa kudhara pane vamwe vaitozivazikanwa kunzi vaitoimo corruption vasingabatwe. Izvozvi ndikakumbirawo ndichirama ndichikumbira maZimbabwe kuti madecision atirava kuita manje mafungira tichitarisa pamberi nyaya yeZimbabwe tinofanira kutiita zviri serious, because tikaregerera zvinhu zvakadai zvichiburitswa zvionekwa kwese kwese, the whole world iri kutoona zviri kuitika muZimbabwe. Isusi macitizen tikasabatana tikataura kuti tauda kuchinja nyika, andifunga kuti tichogona kudzokera. Saka ipapa I think kwandiri inini ka zvitori serious, because tikatanga kutarisa zvinhu zvemapension, tikatarisa kuti nyika haisi kuvakwa, tikatarisa kuti mayouth havana mabasa, even mining sector yacho iyoyo vanhu vacho vari kuita goridhe ivavo vanhu ivavo tiri kutoona kuti maopportunities acho vari kutotorerwa maopportunities zvichibuda panze. Saka Zimbabwe ndinokumbira kuti titenga taura nyaya dziserious tichipinda apa pamaelection.
Ndongoda kuti muti muchidimbu munokunda here sarudzo dziri kuuya idzi muchidimbu chivhare chirongo.
Atomboona pamberi tichinenda basa, even ma desk piles announced muna August, tinoziva kuti isusi kushanda hatitye. Saka tinombo tichifamba nyika yese tichiudza nhau dze hope and opportunity and prosperity.
Tinotenda zvikuru nasi Manzwa Mega kubva kuna va Robert Chapman vanove mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ, vatitsika pano pane fenyuro yedu yeStudio 7 muWashington DC. Muchirongwa cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba zviri kunzi zviri kuitika munyika. Pakatariswa kuti Al Jazeera ingangoburitsa chikamu chekupedzisira nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau zvakare. Au Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here yoenderera mberi mumatare emuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemi na Keino Kumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 13 kumabasa 2023. Igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Kunominatwa yibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abaningi ubani ubameli. So sizaqala siye kuhloza ukubana unuvela ngapi, umelani, imbali yakho yipi.
Umnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC nguye yedwa okhethwe kunguZulu ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzakwenzakwa lonyaka.
I-violence generally against political opponents yibo mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kuthi into enegama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic.
Amanye amagqwetha ePretoria High Court okuthethwa udaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Isadaka wa-recommend ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi akulalutho luzaphuma kuqula le-SADC elethekelela eZimbabwe. Umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa okhethwe libandla le-Citizens Coalition for Change ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Kukhangelelwe ukuba uzangqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye kukhetho olulakho ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kwethulwe namhla emhlanganweni owenziwe liqula le-Citizens Candidates Independent Selection Panel elamukele amagama abakhethwe nguZulu ezabelweni zonke. Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli. Bekule mbiko ethi umnumzana Tendai Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu. Kodwa ibandla le-CCC liyakuphika lokhu. Akasenendisanga ukukhuluma loBiti ngodaba lolu ngoba engaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel, umnumzana Shepherd Ngandu, uthi uChamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke kuhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges, the nomination process had a warming response.
Loba nje bekunzima ekuqaleni, sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lama wards wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo. Sesikusigaba sesibili esevetting. Siqeda lapho baza kuba kusigaba sokugcina esizalazisa sona.
Ungandu uthi uhlelo lokuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana Gift Osalo Siziba uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Hayi, kathesa sisisikhathi sokuthi abantu bebethaba bejabula ukubana mina ngoba kunominatwa yibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abaningi ubani ubameli. So sizaqala siye kuhloza ukubana unuvela ngapi, umelani, imbali yakho yipi. Ngawu ngaqeda kona umuntu siyavalidetwa ngabantu laba bavela ku community yakho. Ngawu ngaqeda lapha umhlangano usukhipha ke ibizo through the commission eyabantu abasasimela.
Uhlelo lolu luza gqitshwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe. Uthi abaza kukhangela kugoqela imbali isimo somuntu lokho wafundelwa ngulo ofuna ukuncintisa njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona. Uhlelo lolu lungcono kulohlelo lwama-primaries ngoba lukhangelisisa okuningi kulabantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 abafisa ukuba ingxenye yalabo abazancintisa kukhetho lwabameli bedayela ephalamende njalo kulabazi inkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 abafuna ukungena kukhetho lwamakhansili. Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebethwalwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele bethi beqeda ukunomnetha lapho bone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benominate omunye. So ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization.
Ingcwethiko zombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe umnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into leyo isosezisebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominate kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Bamelele elizweni lonke jikelele ukubona ukuba kuzahamba njani ukuhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa libandla leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umnumzana Mike Bima obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuqhelisa inhlelo zebandla leZANU-PF uthi kuza kwenziwa ukhetho lwama-primaries eZimba West, Mbare, Churu, Legokwe neMbudziya ngomgqibelo. Kuza kwenziwa olunye njalo esigabeni se-Insiza ngesonto. Ukhetho lolu lwenziwa ngesikhathi kulandela abanye abanqotshwa endaweni lezi okuthiwa kwaba lodlakela lokunye. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphuma kufilimu ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo ekwebiweni kwegolide leZimbabwe umnumzana Hubert Angel useqatshe igqwetha umnumzana Lovemore Maduku ukuthi amele kulolu daba. Abanye bathi lokhu kungaba kuveza ukuthi u-Angel ucabangela ukuthi ulakho ukubotshwa, kodwa kulabanye njalo abathi ababoni lokhu kusenzakala. UMaduku ubemele wenze umhlangano lentatheli izindaba namhla, kodwa ugcine sewudlulisela phambili ngoba esithi umelele ukuba i-Al Jazeera isakaze ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali lobo. Ihlandla leli belikhangelelwe ngabantu abaningi namhla, kodwa sisiya emoyeni belilokhe lingakethulwa. U-Angel Lorikki Doolan baphuma kufilimu le betshela intatheli izindaba ukuthi bayenelisa ukwenza imisebenzi yenkohlakalo uMnangagwa ekwazi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyadanisa kakhulu ukubana uMaduku iminyaka yonke le ezenza olwela ilungelo labantu. Uma sikhuluma ngabantu kasikhulumi ngamasela, kasikhulumi ngosopolitika, kodwa sikhuluma ngabantu abadubekayo oyibo kufuze be-defend against laba balamandla. Namhlanje ngisimbona kakhulu emela ekhulumela izigebenga amasela. Akusadanisi lokho ngoba abuda bemlandelela kusukela ngo-2013 babe bebona ukubana njengomzenzisi ngomuntu othanda imali, okutshengisa ukuthi umgaqo weqinisile ngaye ukubana njengomuntu ozidingela imali, ngoba kangiboni ukuthi umuntu ozihloniphayo othanda iZimbabwe engayamela u-Hubert Angels. Bekungaba yinto enhle ukubana u-Hubert Angels ngabe uyaziphendulela not through a lawyer ukuthi lokho okuthiwoyo ngaye kuliqiniso.
Isibona lapha Fuzwayo, abanye bayakhala bathi uhulumende kenzi lutho ngalolu daba, kodwa sizwe ibhanga elikhulu lelizwe kunsukwana ezedluleyo limemezela ukuthi seliphenya bonke kumbe abanengi balabo abathinteka kule filimu.
Angikholwa ukubana uhulumeni weZimbabwe uzimisele ukulwisana lobukusela, ngoba alubana lanamhlanje kwaba yisimanga vele ukuthi uHubert Angel kuthiwe sengu-ambassador. Namhlanje uHubert Angel esiloko esingakakuzwisisi ukuthi kuthiwani ngabamqhatshileyo, ngoba phela uqhatshiwe lo muntu, bathi ukusela lobu obuphumayo ngaye badine ngabo. Angikholwa ukuthi laloba sikhangeleleni sikhangeleleni, ngabe i-anti-corruption commission yinto elamazinyo, into ephilayo engasiyo ithuluzi yokulwisana lalabo abaphethe amandla, kodwa iyithuluzi yokuthi ilwisane lobusela. Ngabe sibabambile i-anti-corruption bonke, ngoba ukuthi kubanje one wonke umuntu ozethinteka laphana, ngabe selilizwe elifuna ukuya phambili, ngabe ubotshiwe, ngabe into zakhe zonke zithethwe, kodwa sibona kubanjwa kuthiywa. So khona kuyasitshengisa ukuthi hayi asikazimisele kulungiseni ilizwe.
Yebo, sibone ibhanga elikhulu lisithi seliphenya abanye, kodwa uHenrietta Rushwaya yena ukhanya engakathintwa. Ungathini ngalokho?
Okuka Henrietta mbona ngazathi siyabe siziqila ukuthi kukhona okuzenziwa. Ubanjiwe e-airport ephuma legolide, kodwa kathesi sicala silalahlwa ikuthi ilizwe lethu abantu kabahlonitshwa. Silabantu abathatha abantu bebenza izilima, silabantu abathatha ilizwe leli leZimbabwe elalelwa ngabantu balifela abalenzelabo. So lo mnotho welizwe benza ngani ngowabo, bakhohlwa ukuthi zonke izinto ama-natural resources ngawelizwe, ngumnotho welizwe.
Mnumzana Mbuso Ofuzwayo uhlaziya ezombusazwe. UMaduku ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amanye amagqwetha adlana ingqondo ePretoria High Court ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe. Amagqwetha amele inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ayephanyeka udaba lolu emthethandaba athi bathwele nzima abantu eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ukuswelakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Ngakho ke athi akumelanga abalama Zimbabwe exemption permits babuyele eZimbabwe. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lomnumzana David Amadziripi omele eZimbabwe kwele South Africa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umnumzana Fortune Mlalazi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa njalo olandela udaba olusemthethwandaba olungene usuku lwesithathu namhla, uthi aqinisile amagqwetha athi sibi isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Umumo weZimbabwe kawuza kutshintshe, kwapho ngufa umgabe yiwo kuphela umahluko wabakhona. Kodwa-ke lapho ababevele bebambe umbuso kamgabe beyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe le gama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibe worse than ngesikhathi sikaMgabe. So akula mehluko. I-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-arguments abe-court abeqondile.
Amagqwetha kaHelen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe. Kuliqiniso yini khonokho?
Ikhomishini ekaPresident Motlante yaba yikumosha ngesikhathi. Uzakhumbula khona one ayizangenziwe ibe public, njalo akula into eyodwa eyalandelwayo. So uMnangagwaza kalalele muntu, ngitho labangani bakhe kabalaleli, ngitho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. So kwakuza kuba nzima ukuthi alalele ikhomishini avele iqambile ingasiyo la Judicial Commission.
Abachuchisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla okubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifunctiona independent of the judicial. Kodwa ke nga ekhona South Africa ongasuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Engethemba lokuthi umthethwandaba waseSouth Africa uzaletha isixazululo ngendaba yama-permit okuza siza yena uhulumeni waseSouth Africa kanye lalabo aba-affected ngalesi sikhathi ekuzizalwane zaseZimbabwe.
Mnumzana Fortune Mlalazi udabuka kwele Zimbabwe sixoxelaye kwele South Africa. Ngasenelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sohlangothi lwezendaba zekhaya kwele South Africa. Kodwa amagqwetha ohlangothi lolu athi uhulumende kaMnangagwa useguqule indlela abantu abaphila ngayo uma kuqathaniswa lalokhu kwakusenziwa ngwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uyakusekela lokhu.
Ngasikhangela umumo weZimbabwe. Umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli wabathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka esimbusweni kaformer president uMbaze. Kuthe izinto zibe zizimbi ngamazala. Ngakho-ke okwakathesi masikhangela umumo lo sikuyo yukuthi usukele khonaphana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yashaya wonke amazwe intsho le-South Africa wona layo umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Kwala abantu abaningi abantu bakithi khona ngale awusela msebenzi e-South Africa kuyafana nje lakho. Kuse kusiza impe ye-Ukraine le-Russia nayo iyengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies isemali and la even i-Southern Africa khona basikhangela namazwe wonke jikelele. Sathola ukuthi umumo wezinto umubi, abantu even e-South Africa ngale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission kaMontlant liyana bathi bona uMnangagwa akazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa ikhomishini leyo.
Ngiyananzelela mamazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi jeneso kusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona imumo wama-economy zethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu kalalelanga lokuyana. Bathi mamazala mbala wayesazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kithi kumbe i-COVID yinto eyenziwa amakhiwa ama-Americans lama-Chinese yiba bazi ukuthi i-COVID yamani sechongbani. Bathi konokwana ikuthi ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba umubi ngamandla ngoba vele kade vele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha mkhonyana uvumelana labo yini ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduka eZimbabwe? Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi khona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumuhle, umumo wama-economies movie. Kodwa akulanto engaswelakala ukuthi yenzakale abantu masebethe babakhona abantu bakithi.
UMnumzana Believe Gawule ukubandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababusa kwele Sudan bathi kulabanye babo ukukhanya bebuthelela izikhali edolobheni leKhartoum okulakho ukutshotshozela odlakela phakathi kwabavikela iziphathamandla zikahulumende lalaba abenza okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Sokukhethwa abazathonisa icala eliphanyekwe emthethwandaba yenkampani yeDominion ethi abezindaba abeFox News baqamba amanga bekwazi mhlophe ukuba owayengumongameli uMnumzana Donald Trump wayeqamba amanga aluhlaza tshoko ngokuthi basebenzisa imitshina yabo ngendlela eyenza ukuthi uMnumzana Joe Biden anqobe uTrump ukukhethwa likamongameli ngomnyaka ka-2020. Ele Russia liphika ukuba umkhokheli wakulelo lizwe uMnumzana Vladimir Putin nguye owathi kumele kubotshwe intatheli izindaba ye-Wall Street Journal uMnumzana Ivan Gershkovich owetheswa umlando wokuthi ungumcuphi obesebenza okungekho emthethweni. Amalunga e-Southern African Development Electoral Advisory Council akwele Zimbabwe lapho ahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. okwamanje iqula leli elikhokhelwa ngumahluli uTicheme Dlamini selenze imhlangano lentatheli izindaba lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Likhangelelwe ukuba lizahlangana leziphathamandla zamabandla agoqela elezanu PF, Citizens Coalition for Change, lamanye lingakagqibi uhambo lolu. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi akulalutho olwenziwa ngeleZimbabwe kulandela okwacelwa inhlanganiso le ngemva kokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Athi kusobala ukuba akulalutho oluza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oluza kwethulwa liqula leli seligqibe umsebenzi eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 lonkosikazi uxoxele unkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla leCCC lomnumzana Freedom Murechu okubandla leZanu PF. Unkosikazi Shiriedenga usungula lingxoxo.
Ukubuya kwe-assessment team lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. Ifat mina ngokubona kwami iSADC iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness yethu injani. Ngoba nxa sikhangela ngo-2018 iSADC yabuya yayenza ama-recommendations i-electoral observer mission yeSADC ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nxa sikhangela into zama-electoral reforms iSADC recommend ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibone ukuthi ukubuya kwe-SADC kungalukuphuzile mbijani. Kumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babone ukuthi iZimbabwe awu-prepared away endabeni bezezokhetho.
Wathi singenisa ubaba Mrechu. Baba Mrechu, uyamuzwa umama uyakhuluma la.
Nami ngivuya naye umama ukuthi kuza kuSADC lapha eZimbabwe ukuthi ngihlabele ukuthi singabe siprepared ngani ngokhetho kuqathekile kakhulu. Njalo iSADC ngathi iZimbabwe ifola under iSADC. So i-process board ekhangela iZimbabwe singakhangela i-African Union siyazi ukusebenza khona. So kunjalo umama ukhuluma ngendaba yama-electoral reforms. Ama-recommendations la hayi njani lento la yenza kudala. Kunjalo abantu we-CCC bakhona ku-parliament izinto kodwa kumele bezilungisise zona lezi kumele bezirengise kudibhete ku-parliament so bathi into zakhona zi-implemente. Not ukuthi sesibunje so sesiyekhetheni futhi siyephinde bekhulume ngazo. Abaqale ukukhuluma ngazo into lezi siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala zonale zingaba zi-raise before ukhetho. Kathesi sesiprepared ukhetho i-proclamation date yafakwa kathesi. The reason why besenza njalo benzela ukuthi iphinde bekhonone futhi ukuthi hhayi bengadliwe bethi hawu ukhetho lwalingoko-free and fair because isizathu ezekuthi sekuthi kwakunga-implementanga lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. So balazi inkokheli ze-parliament akade kumele ziphushe into yonaleyo. iSADC angeke kuye izosiyendela ama-reforms yona lawo. Upresident uhlale ethitshe wenzakithi ukuthi hayi ilizwe lathiwa liphinde libuswe ngabanikazi bakhe. Thina njengeZimbabwe including bona abantu baku-TPC kwakumele be-raise ama-issues yona lawo ukuthi no kakulungisise nxayabe ibona ukuthi no into leyi ngabagwenxa phambili okutho ukuthi bona babezikholisela nje ama-lawuti ze-parliament bengakusho lutho bezikholisela nje ezimoto ze-parliament bengakusho lutho. Now sekunje sekuphinda be-raise. So I bese izase excuse ukuthi bayakwazi ukuthi ikhetho elizayo bazadliwa ukhetho elizayo upresident imali kuza wena bezani phesenza wena.
Yeah, what singenise amashini. Yeah, what singenise Shiriedenga mama uyazwela la uyakhuluma lapho ba.
Ngiyabuza ubaba Freedom ukuthi yakhuluma ngiyabuza ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khani ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe. Baqale khangele azibuze ukuthi iZimbabwe ayibeba ukuthi iZimbabwe inabanikazi yabo. Yebo, thina sithi abanikazi bakhona. Kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. iZimbabwe is a member of iSADC. iSADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-governance lama-election. And iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa. Basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho okuyakokugoqwe yiSADC. Yikho-ke ngo-2018 observer mission leyi ebuye namuhla yabhala ngo 2018 ngathi kunezinto ezithize ezisilelayo in terms of ama-electoral reform. IZimbabwe okumele injani izilungisi. Lokhu akusayenziwanga. One, thina njengebandla le-Triple C ngabe ngumuntu olandela okwenzakala ephalamende ngefana nalokhu okuphuma ku-Hansard. Uyabona ukuthi indaba yama-electoral reform le yaqala kudala thina njengebandla. Khathesi loba nje kusayikudala sakhumbula kusayi-MDC kwabuya le gwalo kwakhoma ugwalo okuthiwa yi-PRIME Principle for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe yakhipha izinqumo eziyi-2020 principles ezama-electoral reform zahlelwa ephalamende ngama-MPs awe-opposition kwangothi khathesi kwabuya le bhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyisikhombisa ezimqoka ezikhangelane ngama-elections ama-electoral reform zafaka njalo le-electoral amendment bill eyethu as i-Triple C so lokho okuthi i-Triple C besihlezi sigoqe izandla ephalamente singakhuli indaba zama-reforms hhayi leli lihaba asikho okwenzakalayo okufanayo yikuthi akuna political will
into zama-electoral reforms nakhe eshilo ukuthi kwafakwa ama-recommendations ama-recommendations layana is not mandatory ukuthi kumele kwenze lokhu lalokhu 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 kanje
lapho liso mnumzana Freedom Murechu okubandla lezano PF lo nkosikazi Ellen Shirie Denga okubandla lesiCC bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 Osoma bizimusi bakobulawayo bathi badonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe njalo besaba lokuxokozela ukuvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okungenza behluleke ukusebenza kahle. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakobulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Insukwini ezidluleyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi ube le $2 uthenga. Kanti ukuthi uthenge 2 loaves the pint of milk.
Unkosazana Nyaradzo Marima umphathintambo weRoyal Hotel uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinisi ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rates wona akhwela nsuku zonke. Sithole ukubana even ne-USD forex omithi ngabe siyayikholisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizimisi liyehla isizathu esikhuliso sona sengiqeda ukusitsho samanda futhi ngoba abantu nxa begada ngesinye isikhathi bayaprefer zenza imota ngokuthi zifast zincane iyathola 3-4-5 sihamba 3-4-5 sihamba
umnumzana Nkanyiso Nleya laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni
sesilamaonda fit and abase leyo sithi kansi uyakwazi amapholisa ayaprotect indawo leyo sekulamapholisa angorank marshal papa lamasosha angorank marshal azoprotecta indawo leyo ongakukuthi asikwazi nathi singathiwa touting la bafika babuthi abafana bedrive find something but lapha kabasondeli
umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-law is down. People abalamali. It's moving slow. I don't know ukuthi maybe ngxenye since kuyi-holiday maybe ngxenye kuyarisuma or kuyakhontinya kunjalo.
Ukhansela ka-Ward 15 kobulawayo unkosikazi Febi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende lakupresident ukubana bakithi asincedise ngoba kulokhu nzima hhayi ezomnotho ngani ziyala sebenzi.
Usomabhizimusi othengisa inyama kobulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe ukuthi nje lati saqalisa so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo so ngaphika nje ezisukini ezivuya.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengeRand leSouth Africa kumbe idola leMelika, njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli, ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizinisi.
Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Saidi.